Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 26, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vashandi vese munzvimbo dzese dzetine vamoka yevashandi vari kutikurudzira kwazvo kuti dai taratidzira.
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti hapana kudzokera kumashure panyaya yekuratidzira kwariri kuronga muna zvita.
Tichida mukure vanyaya dzinenge dzichibuda-buda kuti vamwe vazodai vamwe vazodai. Zvinhu izvi zvinhu zviri kuitwa nemuvengi nokuti pakufunga nekurarama pochokwadi hakuna munhu anozvirwisa. Ini handingazvicheke nebangaka.
Vasteni zvorwadza vanoti masangano ari kurwira kodzero dzevanhu apindwa napongwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti riri kuzoenderera mberi nekuratidzira kutanga kwazvita kunyange hazvo mapurisa akasumwa asi asati apindura. ZCTU inoti vashandi havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi uye vanoda kuti munyika muite nhaurirano. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa tikavabvunza kuti urongwa hwavo hwakamira sei.
Uri kufamba zvakanaka. Vashandi vese munzvimbo dzese dzetine vamoka yevashandi vari kutikurudzira kwazvo kuti dai taratidzira. Chinangwa chiri chekuti kutungamirirwa nokurongwa kuri kuitwa upfumi hwenyika hakusi kufadza ruzhinji rweZimbabwe, nokuti chirongwa chebhanga guru renyika Reserve Bank chekuti vaunze mari inonzi mabond notes, vazhinji vevashandi navanhuwo zvavo munyika vari kuona kusiri kuronga kwakakwana, nokuti hakupedze dambudziko rine nyika rokushomeka kwoupfumi nekushomeka kwemabasa neurombo hwatekeshera. Vashandi vari kuti ngatiregei kutamba tichiedza mahumbwe nekumanedza nokurongwa kweupfumi hwenyika, asi paroda kuti nyika yese yese musoro pamwe chete tibatsirane kuronga, tirunze urongwa hunoita kuti vanhu vabve muurombo, vashandi vasarasirwe nemari dzavo nevakazorora vari pamudyandigere vasarasirwe nemapenzeni avo. Saka urongwa huri kufamba zvakanaka, kwese vashandi vabvuma kuti tipinde mumugwagwa tiratidzire.
Asi ka hurumende iri kuti urongwa hwekuparura mabond notes uhu ndihwo chete hungapa kuti munyika muwanikwe mari iri kushayika mumabhanga.
Vashandi vari kuti mari haimere mumiti semichero. Hakuna panongonzi paunzwa mabond notes nyika yobva yatotanga kuita mari. Asi panoda kuti vanhu vagare pasi vatarise chikonzero chatichiita patiri. Nyika haisi kushungurudzika bedzi nenyaya yekuti mari dziri kushayika mumabhengi, asi nyika iri kutoshungurudzika nenyaya yekuti upfumi hwese hwenyika, marongerwo avo hwose haana kumira zvakanaka. Nyika iri kurwara paupfumi hwenyika. Saka iyi nyaya yekupinza mabond notes haipedze dambudziko guru rokushayikwa kwamabasa, dambudziko guru renhamo. Uyezve mabond notes akaiswa nyika yakamira sezvairi, upfumi hwakamira sezvairi sahuri, anoruza value. Mabond notes anoshayiwa uremu hwekonzera kuti varombo vanenge vachishandisa mabond notes votadza kutenga zvinhu zvavanofanira kutenga nevalue yanga iripo pamari yekunze kwenyika. Saka panotoedzera urombo kune vanhu vagara vari varombo. Pari kuda kuti nyika yese ise musoro pamwe chete. Kune vakafunda vari mumayunivhesiti, kune vakafunda vari mumabhengi, kune vakafunda vari mumatrade union, kunezve vakachenjera vagara vane experience vakamboita magovernor resident. Panoda kuti paitwe gungano ravanhu rokutarisa kuti nemamiriro akaita upfumi hwenyika tingaita urongwa hupi kuti tibude mumandondo atiri.
Saka mapuwa here mvumo yekuratidzira nemapurisa zviri kufamba sei pari zvino?
Isu hatisungwe nemutemo weposa, asi senguva dzose nokudziya kwatinoitawo mapurisa emunyika yedu tavanyorera tichivaudza kuti tinoratidzira pamutemo. Havana simba rekutirambisa, havana zvesimba rekutipa mvumo, nokuti tine mvumo muconstitution. Asi kana vakasatipindura tinongotenda kuti vanenge vachiziva kuti havana simba rokutirambidza. Saka takangomirira kuti tinzwe pavari, asi tiri kuronga tichienderera mberi neurongwa.
Mutungamiri wezctu vapeter mutasa vari parunare kubulawayo.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Vanotungamira sangano revendors union Zimbabwe Vasten Zvorwadza vanoti masangano ari kurwira kodzero dzevanhu munyika apindwa napongwe. Izvi zvinotevera mashoko ekuti vemasangano aya vari kupiwa mari nevekunze kuti varatidzire uye vachinzi vave kunetsana. Masangano akaita setajamuka, This Flag nemamwe ndivo ari kuronga kuratidzira uku. Mukuzeya nyaya iyi tabata vazvorwadza tikatanga nekuvabvunza kuti ichokwadi here kuti mune kunetsana kunotyisa mumasangano avo.
Kubatana masocial movement takabatana, asi tinofanira kutinzwisisa kuti nyika yedu iri heavily infiltrated neCIO. Saka vashoma vedu nokuti ruzhinji rwemaZimbabwe dzinorarama nenhamo, munhu akapiwa dhora anogona kutotengesa struggle nekutaura zvisirizo pamedia nekutaura zvisirizo paanenge ari kuti zviitike sezvinonzi zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Inini chokwadi chiripo ndechekuti kubatana takabatana. Zviri kurwadza chero iye wacho ari kutaura kuti hatina kubatana, zvimwe chete. Saka it's an issue yekuti tiri kuinfiltratewa and CIO it's at work full time kuti vakwanise kudzonyongodza zviri kuitika. Asi chandiri kuziva ndechekuti CIO iye zvine zvinyange ikadzonyongodza haichagona kukurira marwadzo ari kuwanikwa pavana veZimbabwe. Zimbabwe yakuchitora mukana wokuti zvisunungure nematambudziko kwete kuti nekutumwa.
Saka muri kumboita here musangano kuti mugadzirise sezvo muri kuti wapindwa napongo yekudai?
Pachedu pane zvishomana nezvekugadzirisa, asi tiri kusangana nguva dzese tichida mukure vanyaya dzinenge dzichibuda-buda kuti vamwe vazodai vamwe vazodai. Zvinhu izvi zvinhu zviri kuitwa nemuvengi, nokuti pakufunga nekurarama kwechokwadi hakuna munhu anozvirwisa. Ini handingazvicheke nebanga ka ukaona wakuzvicheka nebanga zvichireva kuti it either wakupenga kana kuti pane zvimwe zvinhu zvikuru zviri pauri. Munhu wese ari progressive ukaona akutaura zvekuratidza kuti anga ari kudzosera struggle mashure, munhu iyeye anenge asina kuti twasu twasu, ada kubatsiridzwa kuti aenderere mberi.
Vanotungamira sangano revendors union Zimbabwe Vasten Zvorwadza vari parunare muJohannesburg, South Africa. Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi, nhasi tine hurukuro nemutedzeri wegurukota rezvekutyerwa kwezviwanikwa vaFred Moyo nezvemamiriro akaita zvinhu munyaya dzekuchera zviwanikwa. Vakuru vakuru vemakambani ezvicherwa vanoti vane zvimhingamupinyi zvakawanda zvavari kusangana nazvo, kusanganisirawo nyaya yemitero yavanoti yakakura uye kudhura kwavanoti kuri kuita magetsi nekushaya zvimwe zvikwanisiro. Tabvunza vaMoyo kuti zvinhu zvakamira sei.
Tinoona sekuti pari zvino tisi tinofanira kufikira ikonomi yenyika kuura mamwe masekta zvese. Tinofanira kuti tipfuure patiri iko zvino pazvinhamba ezvicherwa zvatinobudisa, pamari yatinopinza munyika, pavanhu vanopinda mabasa kumigodhi, zvinoneta zviriko asi toda kuti zvigadzirise isu segovernment kuti batsire migodhi asi ivo pachavo vane zvavowo zvavanogona kugadzirisa zvatoda kuti vatarise vagadzirise vanogona here kushanda vachizvinzanisa nezvinoitika kune dzimwe nyika kuti vanofambidzana nedzimwe nyika vachiona zvinoitika ikoko vachigadzirawo mashandiro avo vachiita kuti vashandi vavo vashande zvakanaka vachiita kuti michina yavanoshandisa ndiyo yamazuva ano kuitira kuti mari yavanoshandisa idzikire isu zvedu sehurumende zvatinofanira kugadzirisa tiri kugwana kuzvigadzirisa hazviitiwi musi umwe nokuti kana tikada kuti titi ngatibisei mitero yesei mitero iyoyo ndiyo inenge ichiinda kunogadzira zvikoro kunogadzira makliniki saka hazvibatsiri kuti tamutsa chimwe tichiuraya chimwe asi ndinoona kuti ramangwana rezvemugodhi rakanaka
asi pane imwe mitero yamabvisa here zvichienderana nekurudziro yevanochera zviwanikwa
takabisa yese mitero yokutera kuti unochera vhu renyika maroyalty nokuti tinokupai mugodhi pokuchera tichitishandisa saka uchishandisa chinhu chedu pano mutero waunopa hurumende wekuti uri kushandisa maroyalty ese akadzika aimbova kunhamba pesenti chikamu pazana yanga iri kugumi nezvitatu zvimwe zvava papesenti chikamu 1 zvimwe pa2 zvimwe pa3 vamwe vanga vasingacheri zvichego vachibika kuti zvibude dzava simbi dzakanaka taidai tichivachaja mutero wakati kurei watakambotoda kuchaja asi tikamubisa futi kuti aiwa ngatimbomirai tivape nguva yekuzvigadzirisa simbi dzavanotenga kune dzimwe nyika nemitengo yakakura dzekuti vashandise mumigodhi dzinouya dzisina mutero ndo zvimwe zvatinoita magetsi aimbova kumusorosoro tikatarisa sekoromo takamadzisa ava pasi pe7 cents taiitira kuti koromo igadzirike itange kushanda mafenesi avhure futi mazhinji ari kuvhura izvezvi saka tiri kuedza kugadzirisa asi zvinhu zvinoda kuti zviitwe paduku paduku
muteedzeri wegurukota rezvekucherwa kwezviwanikwa vafred moyo vari parunhare mubulawayo muchirongwa chatinotaura nevari kumaruwa nhasi tine hurukuro navachikwaka matemai vepanembudziya pamutora kudunhu remidlands tatanga nekuvabvunza kuti zvinhu zvakamira sei munharaunda yavo
kwaanzara pari nyaya yechikafu iri kunetsa mukoma blessing zviri kuitika ndezvekuti chikafu chiri kuuya chichinzi ndechesocial welfare asi chiri kuuya chichipuwa vanhu vashomanana muvillage pamusoro pazvo chiri kunge chichiitwa futi zvematongerwo enyika hachisi kupuwa vatsigiri vemdc
ndiani chaizvo anenge achipa chikafu apa
vanopa chikafu vakati wandei asi vari vatungamiriri vemunharaunda kubva kuna kansela anenge aripo touyawo maparty chairman anenge aripo kana even mayouth officers chaivo vanenge varipo saka vanhu ivavo ndo vanhu vari responsible nefood distribution ndingakupai mufananidzo womusi wa5 November chaivo vakatorerwa murume anonzi vaurayai nguruve 50 kg yavakanga vapuwa yechibage
ndiani akavatorera chibage ichi
chibabhe chivakatorerwa nasabhuku wavo anova ndiye akavanyora chaiye anonzi Oliver Kangosa nasekretari wake isabhuku iyeye anonzi Marco Rukondo baba ivo wava munhu mukuru chaizvo ane 75 years
sei vakatorerwa chikafu
nyaya ndeyekungoti uri mutsigiri wemdc baba vamunhu akashungurudzwa mu2008 vakarohwa vakapazirwa musha saka nanhasi nyaya iyoyo haiperi ndiri kunzi hamufaniri nge muchiwana chikafu nekuti munotsigira bato rinopikisa zanupf
makamboendesa here nyaya yenyu kune vezimbabwe human rights commissioner
takaendesa nyaya idzodzo taane mwedzi miviri mumashure mutaendesa nyaya idzodzo vehuman rights vakatumawo fact finding mission team yakauya iine mapurisa eprovhinsi vakaita assessment pagiraundi vakanzwa chaizvo chaizvo vanhu vari kunyima chikafu vamwe vakatodzimwa mumazita avo nemasabhuku vachinzi hati kuzivii hati kudii mari dzei dzemutera hatidi ingogarai nenyaya yekuti muri vapanduki
ko kumapurisa vari kuti wokudii
iyoyo nyaya yavangouraya nguruve musi wa5 November ini ndakaiisa kumuzarabani police station ndikapa ripoti yekumupurisa wepeace anonzi constable bwanya ivo ndikavaudzawo kuti vaende papolice base ichadereka iri padhuze navo vakaendesawo hatina positive response
tiri kunzwawo kuti vamwe vari kupohwa chibage chepresidential agriculture scheme ichi vachipohwa mbeu nemafotereza muri kuzviwanawo here
Deu inkuzi presidential peki tingati wende rune ine ya irinani zikuru. Yaka ifuwa kuma kambani kunuwa ndo kukotiko. Saka uko kune kusiri kunyanya kukonsikyo. Sipati zi nukangu inda o chinda. Urukuno puwa peki zi yako ye koto nungo puwa fertilizer. Hakuna ndiwe chibange. Bata anzi zoka kwa tino jika nukuti wanwani nzahara mkoma blessing.
Kwa vanupa urubatiri warikumbo yao ere mnaraunda enyo?
Vanopa rimasiro, iwa wa wantiri kutawara neso, wawe chibake chini kutoro kwa hizi chini kupuwa, chiri limited. Saka nguwe ya chichizu, niche social warfare. Chamu mawoko yewa tumba mirewe zano, anzi, niche haa mgabe. Hakuna kala vatewa mbouya, hakuna kala organization ya tia mbouya. Ndangoti varona kutopo rimasiro, ijemeni.
Vachikwaka matemai vepa nembudzia pa mtora ku Midlands, variparunare ku nembudzia kwa kare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Dzino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro namuzvare Priscilla Mabande vesangano re Women and Health Alliance Obstetric Fistula Campaign. Tinokuchingamidzai nemufaro muzvare Priscilla Mabande pano pachirongwa chedu.
Tinokutendai kwazvo nekutigachirawo pachirongwa chenyu. Sangano redu rinobatsira madzimai anenge akakuvara pakusununguka, anenge akatsemuka dindira kana nzira yetsvina pakusununguka mwana. Tinobatsira madzimai aya nekuti vasonwe pachena, vave vachigadzirika kuti upenyu hwavo huraramike zvakanaka.
Tinoona pari zvino tiri kunzwa kuti kune dambudziko revanasikana vari kuroorwa vasati vabva zera. Pane here zvamungatsanangure kuti vanasikana vanenge varoorwa vakadai, chirwere chamuri kutaura ichi chinovabatawo here uyezve sei?
Vana vechidiki vechisikana ivava kana vapinda zera e14 years kunobata 16 kana 18 years chaidzo, vari kukuvara zvakanyanya. Vari kukuvara mukuti panodzika mwana achibuda nenzira yemwana iyoyi. Ndo pari kubva atsemura dumbira nokuti muviri wemwanasikana uyu unenge usati wanyatsokura woumbika kuti ukwanise kutakura pamuviri, uyezve musikana iyoyo akwanise kubatsirwa nenzira yemwana zvakanaka. Vazhinji vacho vari kuzvarira kudzimba. Kana zvadai, vasikana ivava vanenge vasina anovabatsira kuona kuti pane pazvanesa kuti vakwanise kugadzirika, nekuti dambudziko iri rinokwanisa kudzivirirwa kuti risatoitika zvachose. Asi zviri kusangana kuti vasikana vechidiki vachibata pamuviri miri yavo isati yanyatsokura, uyezve vachiita zvekubatsirirwa kumba kana kuvachechi kana kungava pasangano remadzimai asi vasina kuenda kuchipatara kune vaya ana mazvikokota munyaya dzekubatsira madzimai pavanenge vakusununguka.
Munhu angazive sei mudzimai kuti ane dambudziko iri?
Dambudziko iri rinoonekwa mukuti munhu wechidzimai, mukadzi kana musikana anenge abata pamuviri agobva abatsirwa kusvika asununguke. Pamusoro pekuti asununguka obva atanga kupinza, ndichakumbirawo regero kune vatereri, anotanga kupinza weti kana tsvina nenzira yemwana. Weti netsvina iyi zvinobuda nguva dzose, hadzina pasi kuti panombonzwikwa kuti ndabhonzwa kuda kuenda kuchimbudzi. Aiwa, tinongotongoyerera nenzira yemwana, ndo dambudziko ratiri kutaura. Vamwe vanogona kuti pavanotarisa mabhuku avanorapwa nawo kana mabhuku ekuti pavakabatsirwa, mune makanyorwa kunzi CVF kana RVF inoreva iyo vesico vaginal kana recto vaginal, ndo dambudziko irori rekubvinza weti kana tsvina nenzira yemwana. Asi dambudziko iri rinogadzirika kuchipatara vachitwa kusonwa kugadzira dumbira irori kana nzira yetsvina.
Vangange vane dambudziko iri kana kuti vanoziya mamwe madzimai nevanasikana vane dambudziko iri vanogona kubatsirika sei pane zvamuri kuita here kubatsira madzimai aya?
Hongu zviripo. Takabatana nehurumende yeZimbabwe kuti tishandire kuzvipatara zvavo. Vanenge vachifana rubatsiro vanokwanisa kuti bata panhare dzatinoshandisa isu kuti madzimai vatibate. Vanotumira please call, vanokwanisa kutumira iri message kana kutumira iri WhatsApp kana namba dzinoti 0782 640 840. Tichatokororazve 0782 640 840 kana kuti 0732 883 338. Tichatokororazve ine namba dzedu dzinoti 0732 833 333. Tianenge atiedza kutibata tinoreza tikwanise kumufonera iye tinzwi kuti kudambudziko ndiro here ratiri kubatsira, uyezve anenge auya kwatiri tinotiona seabatsirika mukazi iyeye.
Imwe kirinika yenyu yamuchange muinayo inoitwa rini kuti vanhu vafanonyoresa?
Vanhu vari kunyoresa chero zuva nekuti chirongwa chedu chiri kugadzirisa nezvipatara kuti tivabatsire. Toshandisa nhamba yemadzimai atiinawo. Pari zvino takananga kuti muna January 2017 tabatsirana nemadzimai anosvika 6 nerubatsiro irworwurwo, asi tese patinotsvika tinoti pakangopera mwedzi mitatu tavamwe tichingoenderera mberi. Kunyoresa kana wanyoreswa ukaonekwa tine dambudziko iroriri hausiwo usina kurapwa. Saka ndinokumbirisawo kuti kana paine anaro dambudziko asagarire kumba achiti zvinganditorera nguva. Kara naye titori nemazita ake nekwaanogara tinotibatsira mukuronga kwedu kuti vabatsirike madzimai aya.
Rubatsiro urwu runobhadharwa here kana kuti rwakamira sei?
Aiwa kani tisi tinoti mudzimai ane dambudziko ngaangotumira please call kana kungotumira message. Mari yebhazi rekuvaanogara kuti tinonyesa, mari yekuchipatara yekuti aseno operation, mari yekuti agare muchipatara tisi tinobhadhara, mari yekuti iye azokere kumba kwatakamuwana tinobhadhara.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Priscilla Mabhande vesangano reWomen and Health Alliance kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu wedu, our lives.
Ndinokutambira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu wedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nyaya dziri kuitika munyika dzemakunakuna, apo tinonzwa vana mai vachinzi vari kurara nevana komana vavo, vana komana vachirara nana mai vavo, vana baba zvimwe chetezvo vachirarawo nevanasikana vavo kuvaita madzimai. Zvinove zvinhu zvinonzi nevamwe ndo zvinogona kunge zviri kutadzisa mvura kunaya, nekunge nyika ichingosangana nemamwe matambudziko anokonzerwa nemakunakuna. Muhurukuro yedu tabata munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Swanda. Tirogamuchirai nemufaro pastudio 7, sekuru Swanda.
Makadii zvenyu vatereri?
Aiwa, vateereri ndoimba vapenyu. Varoda kungonzwawo kubva kuna sekuru Sibanda kuti chii chabata nyika.
Tinoona kuti aya mamwe acho makunakuna. Hongu mutsika dzedu pane paisiitwa pari pamaparika zvekuti painzi kana kuti ari mwana mukomana, mwana mukomana mukuru, baba vanga ane madzimai akawanda, ndopaitorwa ana mai nini, kwete mai vako kubereka mutora kumuita chidzimai. Toendawo futi tiri kuona ana baba vari kuti vanoita vanochiva mwana wake mwanasikana. Mweya uyu tiri kuona kuti uri mweya uri kushandiswawo kuno vamwe vari kushandisa pakutsvaka mari mutsika dzekuti pamwe ndinenge takataurwa nzika kuti ndikarara nemukandi mwana wako ndokuti ndiite mari. Saka isu tinoti zvikusvibisa nyika yedu isusu. Itsvina idzo dzatito dzida mutsika dzedu dzechivanhu, kasi dziri kuregererwa zvichiitika zvakadaro vanhu vakatarisa.
Pamataura ipapo kuti makare kare waigona kuti zviitike uchitora ari mudzimai wababa wechipiri wechitatu, anongonzi mudzimai wababa wako, isinoziva kuti ndamai vako. Kandai ari mudzimai wababa mudiki munenge nawababa wako, ndamai vako. Chii chaizosvitsa pakuti vanhu vachikore mhiko iyo?
Tingati mumhiko idzi dzanga dzaisiitwa dzaisiwanzoiwanika pari panonzi pabarika riyani. Pekuti pamukuda baba washaya. Izvi zvaiitwa mutsika dzedu izvozvo. Pasi wanga usingatiwo kuti unotora mai wako kukubereka chaiye. Aiwa, hazvisiri izvo matorero ava akuita mazuva aya. Amwe acho ekuromba. Makunakuna, kusvibisa, zvinotadzisa mvura kunaya.
Pane vamwe vanogonawo kuita nharo dzekuti aiwa izvi hazvinei nekunaya kwemvura sekuru, inyaya dzekuti vanhu vanenge vangotadza kuzvibata.
Tingati munhu anoita tsika idzo dzakafanana nemunhu anoroya, akafanana nenyoka inoruma chaisingadyi. Saka panofanira kunge munhu iyeye, tikanotarisa kana pfungwa dzake dzinenge dzisina kunge dzakamira zvakanaka, pane chivanhu chinenge chichiitika chinokupa kuti uite seunochiva kana mwana wako iwo, kana mai kuchiva mwana wavo kuti hai vadaita murume wangu. Tinoziva kuti kune mashavi ariko zvavo aya akanga ariko echifambi, kasi iro kana shavi rinonatso kutoziva kuti auyu mwanawo. Wokuti pamwakara kana akabatwa neshavi iya.
Toti zvaitika pasi chigare sekuru Sibanda, vanhu vairangwa sei vanenge vaita saizvozvo?
Vaitongwa sevaroyi, vamwe vaitotamiswa mudunhu, vairipiswa, vamwe vaiurayiwa. Ndo vanhu vaiurayiwa pachena, pakafanana nekuti varoyi tsika yazhinji vaiurayiwa pakajekerere. Ndo mashandisiro ataita mutsika dzedu dzokubvisa varoyi. Saka vanhu ivava taivaisa futi mugurupu revaroyi nekuti vanenge vachiita zvitadzo mudunhu medu, munyika medu. Madzishaisitonga nyaya idzodzi, wokuti unotoripiswa mudunhu imomo kana kutotamiswa, hauchagara mudunhu iwo, wasvibisa wotoripira, kana dziri mombe wotoriripa mombe kwashe. Tinenge takutoti haitofanira kutoti nyika ngaitochenurwa kana makunakuna aitika saiwayo, pobva tochenurwa.
Toti vanhu ivava vauyiswa kuZinata, nhengo dzenyu dzingabata sei nyaya iyoyo?
Isu kuboka redu reZinata tingati vakaita saivava, isu kuchivanhu tinotsvaga nzira dzapiridza mweya wacho iwoyo kuti todzidzimura dzoripirwa sei pocheneswa.
Vamwe vanoti imi vedzin'anga kana kuti dzimwe nhengo dzenyu dzen'anga kana dzingava dzeZinata kana dai vasiri muZinata, hanzi vamwe vanenge vaudzwa nen'anga kuti aiwa itai izvozvo kana paine urwere hunobva hwapera, kana paine zvakati zvinodai, munoti?
Isusu tisasangano reZinata tiri kutorwisana, tine nhubowo dzinowanika ikoko. Inhubu idzi tine vamwe varapo vari kupinda muurapiwo dziri nhubu. Tingati mutsika dzedu hatina chikugwe urapi hunonzi hunorara nemwana wako kana kuti unoita chii. Idambudziko ratiri kusangana naro, vamwe vanhu vachishandisa kana chingava kana nhengo dzemuviri wevanhu, hatina chivanhu chinoshandiswa nhengo dzemuviri kana dzinobuda ropa kana dzinodii mutsika dzedu isusu. Kasi tiri kuzviona zvichibva nedzimwe n'anga dziri kubva kunze kwenyika, dzouya ndo dzimwe dzosikokanganisa tsika dzemarapiro atagara tichiita isu muno muZimbabwe.
Aiwa, maita basa sekuru Sibanda, onekai zvenyu vateereri.
Aiwa, mosara zvakanaka vateereri.
Manga makateerera kumunyori anoona nezvedzidzo musangano revarapi reZinata, sekuru Prince Mutandi Sibanda, muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misure inawo zvakare. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti hapana kudzokera kumashure paurongwa hwaro hwekuratidzira. Vasten Zvorwadza, vanotungamira sangano reVendors Union Zimbabwe, vanoti masangano ari kurwira kodzero dzevanhu apindwa napongwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 pachannel Zim muchishandisa decoder rewiztek kubva na7pm kusvika na9pm. Chirongwa ichi chinodzokororwa zvakare na11 kusvika na1am. Tasvika kumagumo edu echirongwa chedu, tokusiyai muina Chris Gande munhau dzechindevele. Murare zvakanaka vateereri.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukele emsakazweni we Studio 7 omgqibelo mhla ka 26 lwezi 2016 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lanqa uhulumende sethe sekuzalandelwa umthetho kungakethulwa imali yohlobo lwama bond notes. Imali le ilakho kwethulwa sikhathi siphi?
Thina njengamalunga umbono wethu ubungokuthi okwakuqala umsebenzi wokubumba umthetho elizweni ngumsebenzi weParliament. Ngenxa yalokho ke akulunganga ukuthi khona uhulumende ebhode iParliament elungisa imithetho eceleni.
Ozithi inkosi yamaNdebele umnomzana Raphael Khumalo uphakathi kohlelo lokubhodabhoda ekhulumisana loZulu ezigabeni ezijeneyo zelizwe.
UNkulunkulu alibusise ngihlobo zami. Ngiyalithanda, ngicela likhulekele ukukhululwa kwenu ngendlela uNkulunkulu asejonge ukulikhulula ngayo.
Lamhlanje kuhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomnumzana Noki Ncube oyePlumtree ngokwenzakala emngceleni weBhambathi. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulomsakazo. Lanqa uhulumende esethe sekuzalandelwa umthetho kungakethulwa imali yohlobo lwama bond notes. Ilakho kwethulwa sikhathi siphi limali? Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Jinamasa wazise kuyona le iviki ukuba uhulumende usezalandela umthetho ekwethulweni kwemali le lanqa ubesithi kasoze akwenze lokhu. Sokusicho ukuba kusukela ngomvulo amalunga edalela eParliamente asezabhoda ngendawana zelizwe zonke ebuthanisa imbono kaZulu ngodaba lwama bond notes. Sixoxe lomela ibhinga edalela eParliamente njalo elilunga lekomidi yedale ebona ngezemali umnumzana Prince Dube Kosibanda.
Ngokutsho kukathina masa ngoba sike saba i-committee ye ebona ngeze budget le mali ike yaba lomhlangano ngolwesibili ekuseni lo mnumzane uShinamasa uminister of finance sithe simbuza ngalo umthetho njalo simbuza nomthetho owafakwa othwa khona ngayama owasetshenziswa ama presidential powers uShinamasa waphendula engani ngumuntu othi yena lo mthetho bawufakela ukuthi njengoba sikwazi ukuthi umthetho ofakwa ngama presidential powers will expire after 6 months. So loge amendment ye reserve bank bill ngayenzela ukuthi nga noma lwana umthetho osu expire kodwa kutholakale kulomthetho yabuvela unjani oyabuvela ukukhona ukuthi kube lama lemali yona le yama bond note. So ukukhangelela kwethu ngokuthi ngaphandle kokubana ama challenges asenziwe e high court ukuthi kumiswe umthetho lwana ofakwe eceleni. Nga ungasafakwanga eceleni umthetho wafakwa ngumgabe lwana owe-statutory instrument, kutsho ukuthi noma ukuphuza kwalowo owe-amendment ye-Reserve Bank Act ungaze uphuze, imali still iyakwanisa ukuthi beyifake phakathina kwe-economy ngaphandle kokubana i-statutory instrument isetwe aside lidale le High Court.
Manje lina njengamalunga edale litheni ngomthetho nalowo lakhona okwenzakalayo, kukhona yini lani elibona ngani njengamalunga lingakwenza?
Thina njengamalunga umbono wethu ubungokuthi okwakuqala umsebenzi wokubumba umthetho elizweni ngumsebenzi weParliament. Ngenxa yalokho ke akulunganga ukuthi khona uhulumende ebhode iParliament elungisa imithetho eceleni, iParliament yona ikhona ingavalwanga. So ke yikho akade sikukhangelele unanzi uyangananzelela njalo ukuthi khona ngolwesithathu amalunga edayela eParliament amile atshengisa ubaba uChamisa ama aphikisana lokuzama ukuthi umthetho lwana ungeniswe nge uphange phange uchaye fast track lokhana wayekwenzakala emasimini emaplazini ukuthi ungene kususpendwe ama indlela iParliament evele isebenza ngayo kodwa kwasokuthiwa ke asiqaleni sihambeni siye kuzwa ukuthi abantu bathini so ke iphayile ukuze icommittee yebudget lokwabiwa kwezimali yeParliament iyaphuma ngomvulo isiyazama ukuzwa ukuthi abantu bathini ngalomthetho wamabond notes obuyayo njalo owethu umbono esilawo thina abanye ngokuthi akula mali eyake yasebenza ingela ingathembakali ebantwini abayisebenzayo as long as imali kungela iconfidence abantu abayiba bayisebenzayo bengayithembi leyo mali kuthi ukuthi leyo mali ayisozihlale ilevalue.
Alo ke umnumzana Prince Dube Kosibanda omela ibhinga edalela eParliament njalo elilunga lecommittee yedale ebona ngezemali ubexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo lokhu sikudaba olufanayo uZulu elokhu ethukuthele ngokwethulwa kwemali yohlobo lwamabond notes la lanxa uhulumende esithi uzawethula lasikhathi siphi inyanga yonale ingakapheli. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Angliston Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi kungani abantu bengathakazeleli imali le.
Abantu kabawa bazeleli amabond notes ngoba akhumbula ukuthi ngo-2008 abantu baze bahlukumezeka kakhulu ngemali zabo so kabasathembi inkulumende. Ukuthi nxa elethe ama-bond note lo lawo aza asoze abaqile yini bavuke abantu imali zabo zingasekho kumbe sesithwele amaphepha angathengiwe ongeke wahamba ngawo South Africa uyewoda kulaba abantu abaningi bengasasebenzi so into indaba esebhudini abantu wonke bigeza kula mali kusekhileshini bona laba abase baba nalo i-USDL abanamabhizinisi babandile imali zabo kaziya kababhenki kabasekhileshi kuso afike ngepolitiki akula mali ekhona engikhandala kakhulu nalabo abaphikisene omunye lomunye semile kanele abone okungazakaliyo kahle kahle ukuthi wena aza imali
njengoba kukhanya ungani ama bond notes asezaphuma uZulu kaphuzanga yini ukukhonona ngalokho
ye uZulu kakukudala waqalisa ukukhonona akuthi sikhuluma khona ukuthi sikhuluma ngokulumende ongalaleliyo vele intando kaZulu sikhuluma ngokulumende ongelani lokuthi uZulu uthini baseke qalisa bona nabo kwenziwa bomkhankaso yabakwenzayo ngakhona i-BBC igcwele ngama-adverti basenza imali eningi kakhulu bezama ukuthi ba-build i-confidence yabantu ukuthi abantu babaphembe kodwa-ke lokho kwenzakala abantu futhi uZulu u-right ngoba kufanana lokuthi umuntu ma ebe wakutshontshela kumbe umuntu waziwayo ukuthi ngisena azwakala ukuthi sisena yena lonke lethanini imali yami yena konke ngapha ndisibeli akula muntu ongamthemba angaze akhangaza usihlupholo olukhona kakhulu bond note ngokwayo ngoba sike sakubona amathenga amazwe aprint imali kodwa futhi esinale confidence kasikembi uhulumende angathi angayenza ama-bond note ngayekinjekele kuvale kungidlile ingane okuzabulala okuzayenza abantu bagcine sebehlupheka yikho abantu baqhubeka bekhankasa noma kuphuziyeni noma ngakuphuziwanga kodwa into eqakathekileyo ukuthi umfundo okwenze bekwazi abafundi
susenzakala konke lokhu kuyini uZulu asekwenza
kumenge sibone abe-opposition party abe-P F bekuhambisa indaba yangakhona ekoti bona be-NDC beqoqa abantu i-ZCTU ka-1 December next week i-ZCTU bela kobulawayo bafuna ama-bond notes ngathi-ke siqoqa abafundisi kukhulume ukuthi ama-bond notes azahlukuluza uZulu kangakanani kanti njalo futhi mhlaka-1 yaba nedalo kwi-public meeting.
Lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampa bafo bembula
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje sikombimba ePlumtree njalo sixoxa lesakhamuzi umnumzana Moki Ncube ngokwenzakalayo emngceleni weBambazi. Baba Ncube, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabingelela olinjani kona ngapha eAmerica.
Hayi siyaphila. Kunjani kona ngapho kombimba njalo lithi kwenzakalani kanti eBotswana yeBotswana leZimbabwe?
Okwenzakala ngapha bekulomhlangano una meeting World Day lapha akhoza ukhansile esitshela lapho ukuthi ngoba eBotswana lapha igame yakhe ithathele impahla ezinengi awazi kuthatha amagwili lama orange manje. Ukhansile besitshela ukuthi sokukhanya sokubolile ku-warehouse iZimra ya-approach-a ukhansile ukuthi icela ukuthi ibe le ndawo efuna ukulahlela khona izinto zona lezi ezibolileyo. Yikho-ke ukhansile besichasisele ukuthi hhayi yena ngokwakhe kuthi wabatshela mpela ukuthi khona hhayi ma kuwukuthi khona lezi ezinye izinto elizithathayo nazo zizathengiswa la nga-right but ma kusiye harale kuthwalani konke la magwili labolileyo liye harale.
Lokhu yikudla okuthathelwa abantu abangena lakho bevela kubo South Africa le Botswana?
Ye, yikudla phela yazi ngoba abantu basishebo nje yazi uyakuzithwalela omalayita bebuya lakho nje uzokudla noma eBotswana uthwele uyakuyithathelwa.
Ukhona bathi bekuthatha ukudla lokhu bekuthathela abantu bebengela njongo lakho na bebengakwazi ukuthi kuzadingakala ukuthi bakulahle?
Kuthi ukuthi phela into yaseZimbabwe ntikamini mina ngibona ngathi okunye kuba lo mhawu othize jasi nje uyazi bephonga ukuthatha nje uyazi mathi sikubona ngamajelasi athize esiwanazelelayo ngangoba ma esokubabolela sokuse ngoba bebekwazi vele ukuthi ma bethatha into ezinje bezibeka ku-warehouse zizabola. So i-youth yakhona ukuthi bebathathele zibole sebefuna ukulahlela futhi same place endaweni yethu kunukele thina kuthi ukuthi angezinye indlela kulo mhawu othize njalo labantu abasebenza laphana eboda ngabantu abaziphumela kwezinye indawo yabo.
Sike sabona njalo izulu lisenza umonakalo omkhulu ngeviki edluleyo khona ngapho likhukhule imizi embalwa. Umi njani umumo kwamanje?
Into kwamile imvula iyenze enye into enzima khona lapha especially iqale esibudana khona lapho kundawo ukuthi asesibudana kuseJithume. Kodwa lapho esikhona ngapha hayi ingcono line okunye okumahansayo bathi belesina ngamatshe alingana lesibhakere abulala amawindi abulala inkukhu imbuzi hayi imizi ihle yahamba. So kodwa-ke esikubongelayo induna lo council bazamile lo MP lo DL ngibona ngathi iripoti ihambise ukhansil lenduna ngoba hayi induna ekhona kulezi nsuku umpimba hayi ingazathi yindoda bazamile baphiwe amatende besikhona ngolwesithathu sithengisa baphiwe lezi ngubo lokudla lamasepa babuya induna mina into ezame ukungichaza iyenze lesintu kuhle kwakhitshwa umuntu waya komanyanga wayabika okuyikho kuqhakathekileyo ukuthi ma kule ngozi kuyevikwa ngoba soke sikhathi ma singakazulu sihamba siyechela but ma sesile ngozi izulu seline kakhulu kasikwazi ukubika kodwa-ke induni ikwanisile ukukwenza lokhu ikhipha abantu bayabika.
Hhayi siyabonga baba Ncube, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Alami ngibonge kakhulu ukuthi kodwa sizamele ukunikeza nama-advise ngosicontacta ngoba kuba la ma-problems amaningi ngapha sithole ukuthi siyashwela ukuthi sizabika njani.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi sakombimba umnumzana Moki Ncube. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 605 lo 156 460 la ku 13860 kilohertz lela konjalo kusithola ebulenjini be internet kukhele ethi www.voandebele.com. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lo mgcini sihlalo uxolo lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lo mnumzana Rafael Khumalo ongomunye abathi yibo inkosi yamaNdebele.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kani.
Kuyini okubangele ukuthi ubhodabhode ngendawo anazelizwe sizwa kuthiwa kukhona lapho oke wafika khona ukhulumisana loZulu?
Kusukele kuba bantu yibo aba sele sifiso bona yibo abazigoqileyo ezigabeni zona lezi esesifike kuzo ukuthi baze kuzwa inkosi yabo ikhuluma phakathi kwabo lokuzagxoba ezindaweni zabo bakubeke ngaleyo ndlela. So ngasengiresponda-ke mina to their call.
Okokuthokwa kathesa usufike kweziphi indawo?
Ye, ayisiyo nto eqale kudala. Abantu bakhona kusungulele ebantwini abathize ababekhona ngomkhosi wegadade. So last week besiselowagwelo izolo besisenyama yendlela.
Ya, ungasitshela ukuthi lapho ohamba khona bakwamukela njani?
Aba namukela kuhle kakhulu. Abantu baphakathi bokuhlupheka kanti okokuthi abantu abaningi ikakhulu bona laba babe bekhuluma izikhiwo abakuzwisisi ukuhlupheka abantu abadlule khona. Abantu baphakathi kokwesaba, bayehluleka ukukhuluma inhlupho zabo ngoba besesaba. Abantu baphakathi kokuyanga, abantu bagcina izintandane, izinto zonke ezingadingekiyo zona lezo ezenziwe ngabomo. Ngakho nxa umuntu efika esazi bekhangela ngoba ngabantu ababaziyo ubukhosi lokuthi ubukhosi kumele bube ngobabantu, bayabe bezwisisa ukuthi finally ekugcineni uNkulunkulu seze wabazwela. So bakhuluma inhlupho zabo balandise. Kwesinye isikhathi kuze kube nzima lokuthi usuke masinya ngoba umuntu ngamunye ngamunye uyabe efuna ukukhuluma akutshele libabili inhlupho zabo.
Ngobani kakhulu abakwamukelayo njalo abaqoqa konke okuyaba kusenzakala?
Abantu ngendlela abaqoqana ngayo abafuni kakhulu ukuvezwa ngoba abantu baphile kwesabeni. Kunini bethuselwa, kunini betshaywa, bakubona ukufa kwezihlobo zabo labo badlile ekutshayweni. So bayakusebenza nje belesi fiso sokuthi lokho asebekubonile lalokhu asebethembele kukho sekufikile kubo, sebefisa ukuthi abanye abantu bayizwisise leyo ndaba ukuze bayixhase ibe ngabantu abaningi kuze kube lethemba ebantwini. So kuba le nkokhelo ezijiyeneyo ezezigaba labantu, kodwa kuvame nje ukuthi kusungule ngabantu bese betshelana lalwana, batshelane lalwana, bacelane labathungameli babo ukuze konke kube kuhambe kuhle, kube semthethweni ngokwendlela imithetho yakhona lapha ephethe ngakhona. Kodwa kuyabe kungabantu nje izakhamizi kwezinye indawo besiqale khona bekungabantu nje abangabathungameli ngendlela yabo yokuchiyana, baqoqa bona abathungameli labo. Kodwa saphuza njalo kuyafika ngoba sasuka sanahlela ande sanahlelela i-more than 2 hours sesiphinda sesibuyele emuva singikhona seyaqalisa uhambo. Safica abanye abantu sebengani abanye sebehambile ngoba wabe velele ezindaweni ezikhatshana. Kodwa esabaficayo sabafica babakuhle.
Labo ke abathi bona kawusuyo nkosi yoqobo bona bathini nxa bebona usukhulumisana loZulu?
Angikwazi ngoba abantu baneenjongo zabo abafuna ukuziseza. Mina okukini ngihlutshwa kuphela into umuntu omningi ongeza kayizwisise ngoba uNkulunkulu uyabathanda abantu bakamthokazabo. Ukuhlupheka kwabo uyakwazi, ukubonile, okunyakukhulumeki. Mina le ngikubonayo, le ngikuzwayo, engikukhangeleyo, le ngikuzwa ebantwini bekukhuluma okugcwele lokwesaba osekubaparalyzile, wabenza bangenzi lutho uNkulunkulu lokho ukukhangela ukufaka enhlizweni yami ubukhosi bonke lobo abantu abakhuluma ngabo esithi hey lo kayishiye bona yibo ibona yibo bazafaka ngesikhathi sabo bathini bathini kunzima ukukuphendula lokho kanti ngoba abantu bahamba ngenjongo ezishiyeneyo mina ngihlutshwa ikuhlupheka kwabantu injongo enkulu emoyeni wami engafakwanga yini efakwe nguNkulunkulu ikuthi ufuna uyangisebenzisa ukuthi kumele abantu laba bakhululeke kungakhathalekile ukuthi imbadalo yakhona kuyini ngoba abantu laba kayisiyo indaba yami kayisiyo yokutshona ngixokozela ngokuthi inkosi zizani inkosi yasobani ngoba ayisikho lokho okumgqoka lokho
hayi kuyezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleni
hayi ngiyabonga kande Bonga labalali abe Studio 7. uNkulunkulu alibusise izihlobo zami. Ngiyalithanda ngicela likhulekele ukukhululwa kwenu ngendlela uNkulunkulu asejonge ukulikhulula ngayo. Ukuze likhululeke kudala lacindezelwe. Kusukela ngezikhathi zabelungu alisayazi lokuthi into yokuthiwa yinkululeko kuyini. uNkulunkulu selecebo elikhulu ngani. Uceleni khona lokho kuNkulunkulu.
Hayi, lathi sibongile.
Hayi, ngiyabonga kakhulu kanti. Sesikubusisa.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Khumalo ebesixoxela uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela uhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Magodo ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye Women of Zimbabwe Arise iWoza. Sicubungula udaba lokuswelakala kwamanzi.
Ukuswelakala kwamanzi kuyathinda kulo mama ngoba yibo abaphekayo babawayithayo and ithola khonapho ukuthi emalayinini khona lapho kulokufuqana sokulalabo babazibekayo abajaha abakhulela ngala msebenzi otholwa beyibo angwasebabekhethwe ngubani ukuthi babeyibo abanikazi besibholaneni kompana uyathola ukuthi sebengenisa amantombazane sokukhonjwana sokusiba lezizise ziphuma khona lapho ngemva nesitiyeni ngalezi khathi sebesikhangela ukuthi ubani uzithwelile sekukhulunyathwa ngisesibhoraneni ngisangathi ngapha so kompana kuyahlukumeza umama ukuthi umuntu yabe sefuna amanzi khonokho ukulayinela ukuze uvuke ebusuku kwezendawo uyathola ukuthi ona impombi ziphandle kuyafaka abantu ezingozini konke nomama lamantombazane engozini sesikhangela futhi wona ukuthi kuvamile ukuthi abantu bezincede lapho izindlu eziduze kwamaganga sesikutholile ukuthi wona uthi umntwana udlenguliwe besiyazinceda egangeni nxa ukuthi asasebenzisa ama-toilet ngoba kusaflasheke so udubo lamanzi sibili lithwalisa nzima abantu bonke ikakhulukazi omama lamantombazane abayibo abakhangele ngezemizi lalapho kugulwa khona okunye isinanzelelayo kube kwawale mfa futhi imfa abantu abuthene amanzi ahula amanzi kuyahlukumeza konkeyana so indaba ezikhona endabeni zamanzi ukuthi omama imithwalo yabo iba mningi kakhulukazi kathi singakhalela vele ezomnotho wenakamanga sifuna ukuyathengisa awulamanzi endlini so kumele ubone ukuthi ngizahamba ngiyayithengisa kumbe ngiyechitha ithuba lami sesibholaneni so into ezikhona zenezo ezigxukumeza omama
ye ezibholaneni lapha indwendwe lezi ziyahamba yini
abantu batshona bemile ngoba ngathi esingithengi ngidlula ngisiza ngapha emsebenzini ekuseni ngidlula ngithole even ngathi izolo ntambama ngithengi ngidlula ngathola amaphele la emile ngale old amaphele la emile namhle sendingadlulela ephilani ongangukuthi i-water bowser lawo kayibuyanga ngoba ntemba abuza abantu bathi ayi city council kayibuyanga ngathi so liyina bathi ayi uthiya khonapha uyabona ukukhangela ukuthi bengajoyini so abantu konkana amanzi ka-city council lamabhowser ahambisa kahambisi ngesikhathi uye esibholaleni izigali zakhona uyathola ukuthi amanzi akhona kuthola akakagobhozi manini uyathola ukuthi omunye lamaphela ngufayifi omunye usekuthuzeni kwelayini belekhoyithayilabeke udubo oluhluphayo kakhulukazi nakuyaqondiswa abafana laba batholakala beyibo omakhonya izinkunzi zesibholaneni ukuthi abantu balayini kuhle beziphathele amanzi kokuhluphayo khona ngoba thotha ukuba ulongeniswana khonkana ukuthi ayi ubani ngiyamazi ubani ngifuna ngikhombe ubani kwathini thini yikho okuhluphayo khonaphana batamanzi nalazi nama pauza hebo ifikansi ningati azama koto hai aweneli muba iye krisa ya tolu tawani pasi la nini lama peila lama onga lama peila abantu ipauza inga hui
lina kukoneliza wenza ngalolu daba njenge nilanga niso
okona kutu ati sipe zikulumiso na lama kansela zukutu kona babunu kutu ama poholes asiti niswa njani kwa ikuu ifuna kuna kulo itupo kakulu gazi kutu kona nga isiti kansela ileta manzi ibono kutu ileta ngumlaini ama pauza kwa kono kutu abasi ya njongu kutu metuwe habe ema flesini utulutu wangu mundu sebuya kwa nabu so uswali kutu langati nebi ila ini le ya ma 14 ii pauza le ya ma 14 la ma 13 la kangile nere vile la patata neni uza wale order katisi ya tulutu wafi ya eto yeni wangu mundu sebuya so uswali tiboroni ndi kwa nama ule ulo kufuka na wundalo o mama la bantu ana kakuluga zi nyaye mzwele ya kuza za bantu ana wabaya tulutu wala ma 5 lika wa sebe mapusha ila ini kona kutambuzo mtu wanitimu kano huila nikaa loko kukoko kasa inele sinya uzulu songu suza muti la omkele suwa kuwa kusungu pana kia sikumeza wanduwana nisi kangayari zikolo nifuta wanduwana amaz na life kamba esi wa toilet nzima nilili wanduwana wapini raa katira handila kwa zikolo kama mwiti ngagu ya nzagala sisi siti kansi libonu kuti ezikolo nyewa zikolo sabvuliwe ibi hamba neti nilanga ile pauza iye tela ezikolo kuta wanduwana menga chatama nizu zimbabwe lao nukai
Leo balaleli bekuyingqoqolo nkosazana magodonga amahlango isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iyo Women of Zimbabwe Arise iwoza sixoxelaye ekobulawayo asidibane ninjalo kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo oliphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Hayi ke siyabonga sithandekile. Sikhubeke sisonke kodwa singakehlukani wathi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo ukuhlelo lwethulwa lamhlanje lanxa uhulumende esethe sekuzalandelwa umthetho kungakethulwa imali yohlobo lwama-bond notes ilakho kwethulwa sikhathi siphi limali olivalelisayo igamango Chris Gande ngisitha sidibaneni njalo kuvikezana
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.